Ndingangoti pari zvino ndiri pamuzinda weHarvest House, pamuzinda weMBCT Harare. Vechidiki nevamwe vatsigiri vebato iri vatanga kuungana pamuzinda webato iri vachichema mutungamiri webato ravo. Saka kutaura kudai, ndine mukuru wevechidiki mubato reMBCT vatidziva vari panapa.
Tine kurwadziwa kukuru munyika yese, especially kune vechidiki vandinotungamira. Vane kurwadziwa kwakanyanya nechiitiko chakaita saichochi, nekuti isusu tarisiro yedu yakanga iri pana baba vamugeni Tsvangirai. Zvese zvakaitika munyika yeZimbabwe kusvika pano nhasi, kuti vanhu titi kwavakuitika mapato akasiyana siyana, tinozva kuti zvaibva nekuda kwekutanga kwavakaita ivo bandiko ratakaita reMovement for Democratic Change. Hatine kurwadziwa kwakanyanya nekurasikirwa nemutungamiri wedu. Takatarisa baba vaTsvangirai ndiye munhu akaunza direction yatingati muZimbabwe yakatanga kuteerera kubva 1999 kusvika izvozvi, tichiti kwakuuya nyaya dzeshanduko taakufamba kuti tinokwanisa kusunungura vanhu veZimbabwe vanotambudzika vachasimudzirwa. Asi pari zvino zuva ranhasi zuva raita chibhagira chinorwadza kwatiri chose, nekuti the big blow kwatiri.
Ndingati pari zvino havasati vava neurongwa, but I think vari kungoungana vose vechidiki. Ndingati kutaura kuno vachiri kutosvika vakawanda ende vari kurwadzikana, vazhinji vaino vachiri kurwadzikana kuti zvofamba sei. Iko zvino ndina vaMorgan Nuve vanoronga nezvekufambisa kuzvirongwa mubato rechidiki. VaMorgan Nuve vanobva kuMassouth.
Tiripa kuchema kuchema baba vaTsvangirai. Baba vakaratidza vanhu veZimbabwe, vakavapa chivinji chekurwisana naRobert Mugabe. Baba vakapa kuti vana veZimbabwe tiene tariro yekuti munyika muno munogona kuvawo nemumwe mutungamiri asiri Mugabe. Tikuchema, tikurwadziwa, hongu taizva tairwara, asi hatina kufunga kuti vangapfuurawo panguva ino takatarisana nesaruti. Sevechidiki tatine tarisiro yekuti gore rino panguva ino baba vaTsvangirai vari kukupita vachikunda usarudzo idzi. Hatine tarisiro yekuti kana vakundawo tawanawo mabasa. Tarwadziwa zvikuru, hatikwanisi kana kutaura, hatina kana shoko ratingawedzera ipapo kuniko kurwadziwa. Vana veZimbabwe vari kurwadziwa, vanhu vari kumanya vachiuya pano vose kuti hatizivi kuti tichava kuita zvipi, nenyaya yekuti tiri kurwadziwa tose zvatirwadziwa. Vachibaya mu baba vaTsvangirai vakurumidza kuti siya nguva yavo isati yakwana. Baba vaita kuda kwavo, hatina zvatingaita asi tarwadziwa.
Ndingati pari zvino handisati ndaona weukama, asi ndiri kuona ivo vechidiki ndo vakawanda vari kuuya, vari kutoramba vachiva vakawanda. Saka veukama havasati vasvika, ndiri kuona vechidiki ndo vakawanda vari kuuya, ende panoratidza kuti I think in the next 2 or 3 hours pari kunonge pazara vanhu. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadzikana zvikuru nekushayiwa kwavaTsvangirai.